Ichokwadi kuti kuno kugoro monsi ndara yapindira vanhu mudzimba ndara iri pamikova yevanhu vazhinji kuno sadza riri kunetsa nechikonzero chokuti takava nedhau saka vanhu havana kunge vakohwa zvakanaka mvura haina kunaya zvakanaka gore rapfuura saka chikafu chakakohwa vanhu shomanene chakapera mumatura muchinai saka hurumende iri kumiramira kuburikidza neministry of social welfare kuunza chikafu kuvanhu asi munongozivawo kuti chikafu chokupiwa chinosiyana nechako chemudura nekuti zuva rokumirira kupuwa imwe nguva rinogona kuita kure iwe watopererwa chechikafu saka ndoo dambudziko ratinaro kuno Goromonzi tinodayirazve kuti hakusi kuno kwega inyika yose zvinhu hazvina kumira zvakanaka maererano nezvekudya tinotokumbirawo chikafu kune vangatipe pamusoro pechatiri kupuwa nehurumende tinotenda vamunangagwa asi tinoda kuti kana zvichiwanikwa vemaNGO ivava vatitewo zvakare tigone kuti vanhu vedu vararama
asi tiri kunzwawo kaivo veWFP vari kuti hurumende yanga yavimbisa kuti inogona kubatsira vanhu vanosvika mamiriyoni matatu asi zvinenge zviri kuiomera yakutadza kupa vanhu vachikafu
chokwadi hurumende hainga vakwanisi vose vanhu ivavo vakawanda nokuti vanhu vari kuda zvokudya muno munyika yese vari kuva kuma7 million kana tisingakanganisi kuma7-8 ikoko million vanhu vazhinji havana zvokudya sezvandataura kuti kune drought ndo yakonzera zvakare kuti zvine magetsi zvirambe zvichinetsa nechikonzero chokuti mvura yakaita shoma murwizi saka kana muchiona rwizi rukuru rwakadaro zambezi riri kuchipwa zviri kureva kuti kune drought ka saka vanhu havana zvokudya hurumende iri kuedza nepainogona napo tamboimpota chikafu kubva kutanzania tambotsvaga kubva kunana zambia andso on but zvinoda foreign currency ka saka foreign currency ndo yatisina yakakwana